Zvino kuCanada dambudziko redenda ririko, asi regainditi hurumende kuno iri kubatsira zvakanyanya. Pairi kunyanya kubatsira inhau yekuzivisa vanhu madzivirire avangaite denda, marwisire avangaite denda. Kudzivirira ndinoreva kuti vari kukurudzira vanhu kupfeka zvinovhara mhino nemiromo yavo pavanofamba vachisangana navanhu, zvatiri kuziva zvinonzi mamask. Zvinobatsira kuti ukasangana nyangwe neanenge aine denda hakuna zvinogona kutapukira kuuya kwauri. Zvimwe zviri kukurudzirwa ndezvekuti panosangana vanhu vachengetedze mikaha pakati pavo, yatingati social distancing muchirungu, inoita kana zvinambwe zviviri. Izvi zviri kubatsira zvakanyanya kudzikisira nhamba dzedenda. Zvimwe zviri kuitika ndezvekuti makambani anenge achishandira vanhu vazhinji vaakuita kushandira kwekuti munhu anoshandira ari kumba. Zviri kubatsira zvakanyanya as well kuti chirwere ichi hachisi kuzouya futi mudzimuri, because vanhu vaakungogara vari mudzimuri dzavo, asi vachigara vari mudzimuri dzavo vachishanda kuti vakwanise kuona chikafu chokudya nezvokudya. Uye hurumende inobatsirawo pano neapo kune vamwe vane makambani, nekuti kune mamwe makambani akakanganisika zvichidipendawo nekusimba kwaakaita nokuda kwedenda. Asi hurumende iri kubatsira makambani kuti aregeze kuvhara.
Tiri ipapo tinonzwa vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kusangana nekushushikana panguva inoi yatingati kushushikana mupfungwa kana kuti mental health. Zvakamira sei ikoko?
Ichokwadi, mamental health situations uye kushushikana mupfungwa ariko kuwanda. Ndinofunga kuti nemamiriro akaita zvinhu zvinogona kuramba zvichioneka, nokuti savanhu takajaira kusangana tichitaura nyaya tichiturirana mitoro yedu. Asi ukasvika panguva yekuti wakugara wega, zvauri kungofunga uri kufunga wega, hauna umwe wekutaura naye, hauna mumwe anokuti mangwanani mamuka sei, hauna mumwe anogona kukukurudzirawo kuti ngatiendei kuchechi. Muri kuona kuti machechi mazuva ano tiri kupinda paonline, saka mumwe anobva agona kungoneta kupinda paonline paya. Saka zvokonzera kuti inopfungwa pakuremerwa kwadzo uye pakutambudzika nokufunganya kuti zvino zvinopera rinizvi, mhuri yangu inodye, remangwana rakamira sei, netariro rine remangwana. Vazhinji vari kusvika panguva yekuti vari kukanganisika nekuti mibvunzo yakawanda inenge isina mhindo.
Saka imi semakereke zvii zvamuri kuita kubatsira vanenge vapinda panguva yakadai yekuti pfungwa dzawanda?
Samakereke chikuru chatiri kuita kukurudzira kunamata pamwe chete nekuedza kutumira manotifications iviso zvekukurudzira vanhu kuti uyai tinamate pamwe chete. Uye pakunamata paya tochikurudzirana kuwane tariro